Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Chinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 23, 2021 Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere chaCovid-19. Dichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mashoko atichangotambira anoti chikopokopo cheAir Force of Zimbabwe chadonera mumusha weruzhinji kuActurus. Izvo zvauraya vanhu vana uye kukuwadza vamwe vaviri.
Ya, nhomba yechipiri tinofanira kurangarira kuti vanhu vaakubayiwa nhomba yechipiri yezvino ndo vanhu vaya vakatanga kubayiwa. Nhomba yatanga kubayiwa iyi. Vaive vashoma. Mazuva aya mucharangarira kwagona kubayiwa vanhu 50 pazuva kana 70 kana 80. Saka takatanga very slowly. Zvino very slowly iyoyo takuiona manje panhomba dzechipiri.
Imwe nyanzvi yezveutano inoti kudzikira kweuwando hwevanhu vari kubayiwa nhomba yepiri kunobva pakuti vanhu vakabayiwawo nhomba yekutanga pakatanga chirongwa ichi vaive vashoma.
Kuchipatara kwakapiwa mubhedha ikoko chiremba wavo wemazuva ese akazoenda achinovaona ndokubva atsanangura nyaya yekuti vanoda kuti vaonekwe namazvikokota vanoita nezvemudumbu kuti vazive kuti chii chingadaro chiri kubata nyama dzavo. Asi zvisati zvaitika izvozvo, veprisons vakasvika kuchipatara kwavakanga vakapiwa mubhedha nezuro achibva vavatakura zvechisimba kunovadzosera kutirongo.
Mumiriri weHarare West muParamende muzvare Joana Mamombe vanobviswa zvechisimba muchipatara mavanga vari pakati peusiku. Vabereki vakawanda vochema-chema nekukwidzwa kwakaitwa mari dzechikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mashoko atichangotambira anoti chikopokopo cheAir Force of Zimbabwe chirudzi rweAB412 icho chasimuka kubva kumanyama Air Force Base chadonha munharaunda inogara vanhu yehukuru area kwaActurus nhasi masikati. Mashoko aburiswa neAir Force of Zimbabwe anoti chikopokopo ichi chadonhera pane imwe imba chakauraya vatyairi vaviri pamwe nemumwe mushandi anga arimo muchikopokopo ichocho uye mwana anga ari pasi pamwe nekukuwadza mumwe musikana nevamwe amai ava vapiswa vanonzi vazoendeswa kuchipatara. Chikopokopo ichi chinonzi chasimuka kubva pamanyame Air Force Base chine vanhu vatatu vanga vachiita zvidzidzo zvavo. Mumashoko avo zvichitevera tsaona iyi, mukuru weAir Force of Zimbabwe Air Marshal Elson Moyo vati vane urombo zvikuru nekurasikirwa kweupenyu, vachiti vane mhuri dzevashayikirwa pamwe nevakuvara patsaona iyi mumwoyo mavo. Chakonzera tsaona iyi hachisati chaziviswa. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi matatu nevasere vakawanikwa vaine chirwere cheCovid-19 zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga pazviuru makumi matatu nezvisere negumi nevasere kana kuti 38,018. Hapana munhu akafa nezuro, izvo zvakasiya uwandu hwevanhu vafa huri pachiuru nemazana mashanu nemakumi mashanu nevashanu. Bazi iri rakatiwo vanhu zviuru gumi nezviviri nemazana mana ane makumi mana kana kuti 12,440 vakabayiwawo nhomba yavo yekutanga zvakasvitsa uwandu hwevabayiwa nhomba yekutanga pazviuru mazana matatu nezvisere zvine makumi manomwe nemumwe kana kuti 308,071. Vamwe zviuru zvitanhatu nemazana matatu ane makumi matanhatu nevatatu kana kuti 6,363 vakabayiwa nhomba yepiri nezuro wakare, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba iyi pazviuru makumi mana nezvitatu zvine mazana manomwe nemakumi maviri nevasere kana kuti 43,728. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu vanosvika mamiriyoni gumi senzira yekurwisa chirwere cheCovid-19 kuitira kuti chisaramba chichipararira munyika. Imwe nyanzvi mune zveutano uye vakambove gurukota rezveutano vari zvakare munyori anoona nezveutano muMDC Alliance, Dr. Henry Madzorera, vanoti kudzikira kwehuvandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba yepiri kunobva pakuti vanhu vakabayiwawo nhomba yekutanga pakatanga chirongwa ichi vaivewo vashoma, sezvo nguva iyi kwaibayiwa vashandi vari pamberi mukurwisana necovid-19 chete. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zvokutanga todawo pakutenda kuna Mwari kuti ari kutinzwira nyasha. Hatinasa kunzwisisa kuti izvo mafactors ati ari kusakisa kuti izvo tinzwire nyasha dzakadai, nokuti hatisiri palockdown. Vanhu varongofamba-famba. Asi nyaya yokuti takabuda maholiday, tikapedza maholiday, I think ndoiri kunyanya kuita kuti izvo manamba risidagara ari low. Vana vechikoro zvakare vanenge vari kuchengetedzwa muzvikoro imomo. Asi pane zvimwe zvikoro zviri kuita macases andofungidzira kuti haasi kuripotwa. Saka zvinhu zvatoda kukurudzira hurumende kuti aiwa ngatiinvestei mari yakawanda mukutesta. Panenge paitika disaster yakadero ngatitestei, tispraye tidaro. Saka kumwe kudzika kwemanhamba yedu kugona kunge iri ngori nyaya yangoti izvo hatisi kutesta chete.
Totarisawo kuti vanhu vari kubayiwa nhomba yekutanga tiri kuona kuti vanenge vakati kwirirei. Tichitarisa nezuro kwakabayiwa 12,440. Zvii zvamungataurawo pavanhu vaakubayiwa nhomba yekutanga?
Ndoda kuramba ndichizokorodza kuti vanhu vedu vanoda information kuti vawane confidence munhomba iyi. Zvino vanhu vaakuenda vachiita maconclusions avo vachiona vanhu vakabayiwa kudhara. Nhinga akabayiwa achiri right, hapana zvakashata zvamboitika kwaari. Izvo zvakuvapa confidence yokuti vabayiwewo. Vari kuonawo vamwe vakuru vachibayiwawo nhomba mupublic vakaita sana president. Zvinogona kunge zvichipawo vamwe vashomawo futi confidence yokuti vabayiwe. Saka manhamba ari kubayiwa ari kukwirira zveshuwa, nokuti vanhu vanenge vaane confidence, havana chavana chakashata, hapana ati afa nenhomba. Kana aripo akafa hatisati taziviswa nezvazvo. Saka confidence yevanhu iri kukwira.
Kuuyawo nyaya yekuti vari kubayiwa nhomba yechipiri, Dr. Madzorera, vanenge vari kurambawo vaine ushoma. Zvii zvamungataurawo panhomba yechipiri apa?
Ya, nhomba yechipiri tinofanira kurangarira kuti vanhu vaakubayiwa nhomba yechipiri yezvino ndo vanhu vaya vakatanga kubayiwa nhomba ichakubayiwa iyi. Vaive vashoma mazuva aya, mucharangarira kwaigona kubayiwa vanhu 50 pazuva kana 70 kana 80. Saka takatanga very slowly. Zvino very slowly iyoyo taakuiona manje panhomba dzechipiri. Asi nokufamba kwenguva ichaenda ichipika ichiratidza kubayiwawo kwevanhu vakawanda kwaakuitwa nhomba yekutanga izvi.
Pane vamwewo vari kukurudzira kana kuti vane pfungwa yekuti dai zvaiita kuti nhomba inge ichiiswa kana mumasejari, nekuti vanhu vanenge vachiti pano noona chiremba wake obva angoudzwawo kunzi pano tiri kubaya nhomba, zvinokwanisa kuti nyika ikwanise kubaya 10 miliyoni vairi kuda. Imi munotiwo nepfungwa iyo?
Iyo ndo pfungwa yakanaka chaizvo, uyezve ndo pfungwa yatakaona ichishandiswa nedzimwe nyika. Kana tichida kubaya vanhu 10 miliyoni tinofanira kubaya vanhu vanosvika kuma 70,000 a day. Hurumende iri yega yaizvikwanisi, ngavashandise maprivate surgery, maprivate hospital ari willing kuita izvozvo ende akawandisa, vanhu vese vari willing. Zvinotibetsera kuti kurudzire kusvika nhamba yedu ye 10 miliyoni izvozvo.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano uye vakamboye gurukota rezveutano vari zvakare munyora anoona nezveutano muMDC Alliance, Dr. Henry Madzorera, vari parunare kukwekwe neStudio 7. Zvinonzi vekumajeri nhasi vamanikidza mumiriri weHarare West muparamende muzvare Joana Mamombe kuti vabude muchipatara vadzokere kujeri vasati varapwa, izvo zviri kushorwa neMDC Alliance pamwe nevemasangano anorwira kodzero dzevanhu. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Munyora anoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu muMDC Alliance muzvare Morin Kademaunga vanoti vashandi vekumajeri vasvika pachipatara change chirapirwa muzvare Mamombe pakati peusiku ndokumanikidza muzvare Mamombe kuti vadzokere kujeri rechikurubhi vasati vapedza kurapwa. Muzvare Mamombe vanonzi vakatakurwa ndokuendeswa kuchipatara ichi nezuro manheru mushure mekurwara kwavanonzi vari kuita, asi vanonzi vakazobviswa muchipatara ichi zvechisimba, kunyange hazvo madhokotera akanga ati vakanga vachifanira kuonekwa nana mazvikokota nhasi mangwanani. Muzvare Kademaunga vati muzvare Mamombe vari kunzwa mudumbu asi vabviswa kuchipatara vasiri kuda.
Honorable Joana Mamombe vakatakurwa kubva kuchikurubhi neambulance pamwe chete nemachiremba mushure mekunge varwadziwa zvakanyanya nemudumbu. Saka vakazoenda vakanopiwa mubhedha kuchipatara Kuchipatara kwakapiwa mbhedha ikoko chiremba wavo wemazuva ese akazoenda achinovaona ndokubva atsanangura nyaya yekuti vanoda kuti vaonekwe namazvikokota vanoita nezvemudumbu kuti vazive kuti chii chingadaro chiri kubata nyama dzavo. Saka zvisati zvaitika izvozvo nezvaifanira kuti zviitike muzuva ranhasi, asi zvisati zvaitika izvozvo veprisons vakasvika kuchipatara kwavakanga vakapiwa mbhedha nezuro vachibva vavatakura zvechisimba kunovadzosera kutirongo. Kunyangwezvo kuchipatara ikoko vanga vagara vakatochengetwa nevanhu veprisons semunhu anenge achinzi musungwa.
Mutevedzeri wemutauriro weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vatsoropodza vekumajeri nezvavaita izvi vachiti zviri pachena kuti vari kushungurudza Muzvare Mamombe vachitumwa nebato reZANU-PF.
Maitiro akadai maitiro akashata, maitiro asingafanunga achiitika, maitiro echisatani kuti munhu haachafani kurapwa kana achinge arwara, kuti munhu haachafani kunge achiwana treatment kwaanofanira kunge achiiwana, nekuti kune part inonzi ZANU-PF ine utsinye, kusununga kwacho hapana.
Mutauriri weZANU-PF vaSimon Kaya Moyo vaudza Studio 7 parunhare kuti havatombozivi kuti Muzvare Mamombe ndiani, vakati sebato riri kutonga vane zvakawanda zvavari kuita zvekugadzirisa zvinhu munyika, vachiti havana nguva yekuswera vachitamba mahombwe nevanhu vemapato anopikisa. Izvi zvatsinirwa mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi.
Ndo zvinotaridza kuti hapasisina zviripo ranguva zuru rakapinda nyoka. Kana vakungoti chose chose chavasangana nacho vongoti ZANU-PF, zvinenge zvonyadzisa. Ndo zvinotaridza kuti they are now headless chickens. ZANU-PF inopinda papi kunyaya dzekuchengetedzwa kwevapari vemhosva? Inopinda papi ipapo? Hatinei nokuziva kuti anonzi Joana Mamombe ndiani. Hatina nguva iyo yokuswera tichiteverera nevanhu vasina kana nematuro ose. Tiri bhizi kurwisana necovid, tiri bhizi kugadzirisa nyika.
Zvichakadai, mutauriri weZimbabwe Prisons and Correctional Services, amai Meya Kanyezi, vaudza Studio 7 kuti vanga vachiri kumboferefeta kuti chii chaizvo chakanyatsoitika pachipatara apa, kuti Muzvare Mamombe vazobviswa vasati varapwa, asi pataenda pamhepo, vanga vasati vadzoka kwatiri. Kubviswa kwaMuzvare Mamombe muchipatara vasati varapwa, kwashorwawo nesangano rinorwira kodzero dzevanhu, reHuman Rights Watch, mukuru wesangano iri kuchamhembe kweAfrica, vaDewa Mavhinga, vati zvaitwa neve majeri izvi zvinochikora kodzero dzaMuzvare Mamombe.
Kushungurudzwa chete kwavari kuitwa mudzimai wechidiki uyu nehurumende yavamunangagwa. Asi chinonyanyorwadza ndechekuti vanhu vari kutarisa vachiramba vakanyarara. Munhu wese anofanira kuti ashore kutyorwa kwekodzero kuri kuitwa, nekuti Muzvare Joana Mamombe haana mhosva. Mangwana ndiwewo unenge uchipinda munyatwa yakadaro.
Hatina kukwanisa kutaura naamai vaMuzvare Mamombe kutinzwe kuti mhuri yavo iri kutambira sei kusungwa-sungwa kuri kuitwa Muzvare Mamombe nenyaya dzezvematongerwo enyika. Muzvare Mamombe neumwe wavo anove nhengo yekomiti yepamusoro yeboka revechidiki MDC Alliance, Muzvare Cecilia Chimbiri, vakasungwa mwedzi wapera vachipomerwa mhosva yekunzi vakaita musangano nevatori venhau panze pematarehedzi mhosva muHarare, zvinonzi nehurumende zvaityora mitemo yakadzikwa nehurumende yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Vakazonyimwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso. Vaviri ava vakatarisana nedzimwe mhosva mumatare dzekunzi ivo pamwe nemumwe wavo uyo asina kusungwa iye zvino, Muzvare Netsai Marova, vakanyepa kuti vakapambwa vakatochwa vari mumaoko ehurumende muna Chivabvu gore rapera, uye kuti vakaratidzira zvisiri pamutemo mumusha weWarren Park gore rapera zvakare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mamwe masangano anomirira varairidzi pasi pesangano reFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU, nhasi yaita chisungo chekuti ave kupinza vabereki nevana vechikoro muhondo yavo yekuti hurumende ivape mihoro inogutsa. Godwin Manguja anoti panyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 vari kuwedza mushure memusangano wavaita padandemutande, mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union zvakare vari sachigaro weFOZEU vaObert Masaraure vati vacharamba vachitaura nehurumende kuti nhunha dzavo dzigadziriswe, asi vati mukiita izvi vachashanda nevabereki nevana vechikoro uye vachatanga kuburitsa gwaro pasvondo rega rega rinenge richiburitsa mamiriro akaita zvinhu muzvikoro.
Taura nevabereki vachitiudzawo nhunha dzavo vachiisa dzichabatwa mugwaro imomo. Vana vechikoro hatichazenge tichitaura nemaude utungamiriri hwavo, unosanganisira child parliament kuti tisazokunetsani nenyaya dzemaethics nevamwe vanenge vasati vakwana zera nekuti vazvitaurire asi tichange tichitaura nevatungamiriri vavo vechild parliament tichinzwa voice revana kuti riri kuti chii nezviri muzvikoro.
Vamasaraure vatiwo gwaro iri rinonzi school situation report richapawo varayiridzi mukana wekuti vataure mamiriro akaita zvinhu muzvikoro panyaya yedzidzo nedenda recovid-19. Vamwe vapindawo mumusangano wanhasi vajosephat gwezhira vanhu vemunyori anoona nezvetsvakurudzo muprogressive teachers union of zimbabwe vati chimwe chisungo chabuda mumusangano wanhasi ndechekuti vachaendesa hurumende kumatare kuitira kuti ivandudze mitemo yevashandi kuitira kuti ienderane nedemumbiro remitemo yenyika. Vatiwo hurumende iri kuvadzvanyirira ndosaka vaona zvakakodzera kuti vachishanda nevabereki nevana vechikoro mune zvese zvavanenge vachiita.
Tikuda kutaridza maparents kana kuti vabereki nevana vechikoro kuti hatizisu vavengi vazhinji vangava kutora position yekuti maybe mateachers tiri kusabotaja kana tirikukanganisa kudzidza kwevana zvinova zviri rongo isusu hatiuisa izvozvo.
Mukuru wesangano rinomirira masangano evabereki muzvikoro kana kuti maschool development associations vabhani manokore vaudza Studio 7 kuti pari zvino havagoni kutsigira varayiridzi vachiti chinodiwa kuti hurumende varayiridzi nevabereki vagare pasi voona kuti vangagadzirisa sei nyaya dziri kunetsa.
Ndikuona zvinhu zvakanaka dai tikurudziro iripo ichibva kuvarayiridzi ndeyekuti dai tanga taita all stakeholders meeting inobata ministry yobata ivo yobata isu sevabereki kuti tiwana netinzwisise kuti zvitemo zvine hurumende zvakamirawo sei maererano nekusabata kwairi kuita vadzidzisi vavo zvakanaka. Zvino isu sevabereki tonzwa kune vadzidzisi zvichemo zvainazvo vadzidzisi vonzwisisawo matambudzikowo nezvatinenge tiinazvo sevabereki.
Hatina kukwanisa kutaura nemutungamiriri wenyika wevechidiki junior president mukudzei madzivire kuti tinzwe divi revana vechikoro panyaya iyi. Musangano wanhasi uyo wapindwa nemasangano akaita seatus ptuz Professional Educators Union of Zimbabwe neZimbabwe Democratic Teachers Union unotevera mumwe wakaitwa nemasangano anomirira varayiridzi achitungamirirwa neZimbabwe Teachers Association nemusi wechitatu. Mumwe murayiridzi asina kuda kudomwa nezita uye asiri nhengu yemasangano anomirira varayiridzi audza Studio 7 kuti zvakakosha kuti varayiridzi vabatane kuitira kuti zvinhu zvavo zvifambe.
Dai kungodi tanyatsogara pasi sematicha togadzira maunion anomirira kodzero dzematicha, maunion anonyatsokunoti mirira zvakanaka vachitaura negovernment kuti zvichemo zvedu zvigadzirisiwe. Ndofunga kana tikadaro tinenge taona pekutangira pakanaka.
Pari zvino murayiridzi anotambira mari yepamusoro-soro anowana zviuru makumi maviri nezvishanu zvemadhora pamwedzi. Varayiridzi vanoti vanoda mazana mashanu nemakumi maviri emadhora ekuamerica kuitira kuti vagare zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vabereki vane vana muzvikoro zvakasiyana-siyana mumasvingo vari kuchema-chema zvikuru nekukwidzwa kwakaitwa mari dzechikoro pakati pekotoro vachiti havakwanisi kubhadhara mari idzi. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Zvikoro zvizhinji mudunhu remasvingo zvakakwidza mari yechikoro pakati pekotoro nezvikamu zana kubva muzana kuitira kuti vabereki vapamidzire mari idzi kunyange vakambokwidza pakavhurwa zvikoro mwedzi wapera. Vabereki vanoti havasi kufara nekuwedzera kwakaitwa mari iyi apo vana vavo vave kudzidza kaviri pasvondo uye vamwe vasiri kunyatsodzidza nenyaya yevadzidzisi vari kuramwa mabasa vachida kuwedzerwa mari. Mumwe mubereki wemumusha werunyararo West amai Beatrice Hamadziripi avo vane mwana ari pachikoro cheFrancis Apiri Primary School chakakwidzawo mari kubva pazviuru zvitatu kusvika pazviuru zvinomwe nezvemaRTGS vanoti mari iyi yakawanisa uye havaikwanisi kuiwana.
Ini pachangu handisi kutomboirirana nazvo nenyaya yekuti kuchikoro kwacho 1 vana havasi kunyatsodzidza mazuva ese, 2 maticha haasi kunyatsodzidzisa nenyaya yekuti vari kuchemawo kuti hatina mari. Saka haukamu kuti vanokwidza mari dzefisi panguva yakadaro. Zvekare isusu sevabereki hatina kwatiri kuwana mari izvozvizvi. Nenyaya dzecovid idzodzi vamwe mabasa edu atati tichiita tiri mavhenda tinenge tichitengesa tee tichidzingirirwa mari yacho hauna, unoenda ugodzoka watore wakaodha kaunenge unako mari yacho hauna, hatina kwatinotomboiwana.
Mezikoro zvakawedzera mari zvinosanganisira zvine vana vanogara pachikoro zvakaita seGokomere High School iyo yakawedzera mari nezviuru gumi nezvishanu nemadhora makumi matanhatu nemashanu 15,650 MRTGS apo vakanga vambobhadhara zviuru makumi mana nezvinomwe zvine madhora makumi mashanu nematanhatu 47,560 RTGS pakavhurwa chikoro mwedzi wadarika. Chikoro cheHelen Magee chiri mudhorobha reMasvingo chakawedzerawo mari yechikoro kusvika pazviuru zvinomwe zvemara TGS kubva pazviuru zvina. Mumwe mugari wekubhikita vaOscar Makova vanoti zvikoro zviri kuvakuwadza nekuti zvawedzera mari asi ivo mihoro yavo sevashandi vehurumende isina kukwidzwa.
Chiri kunetsa ndechekuti mafizi ari kuramba achikwira apo isu semacivil servants pei iri kungoramba yakadaro. Zvakare masports vana havasi kuita, saka tiri kushaya kuti bhajeti yacho iri kuinda papi. Vana vari kuinda ruviri pavhiki kuchikoro nenyaya yecovid, saka zvinoreva izvo kuti taimu yavo yekuchikoro inenge iri shomwa nevadzidzisi. Saka chiri kunetsa mafizi ari kungoramba achikwira apo zvinhu zvakamira mamiriro iwayo.
Vakuru vezvikoro varamba kutaura neStudio 7 panyaya iyi vachiti havabvumidzwi kutaura nevatori venhau nebazi rezvedzidzo munyika. Asi mutsamba yakanyorerwa vabereki nezuro nemukuru wechikoro cheHelen Magee amai Stella Deve vakati mari inotanga kubhadharwa nhasi kunyange vasina kupa zvikonzero zvekukwidzwa kwemari iyi. Gurukota zvidzidzo repasi vaKeni Matema varamba kutipa divi rehurumende panhare vachiti tipedzerane nevakuru vezvikoro kunyange hazvo Studio 7 yavaudza kuti vakuru ava vari kuramba kutaura nevatori venhau. Asi mutauriri webadzi rezvedzidzo vataungana ndoro vati hurumende yasati yabvumidza kuti mari dzechikoro dzikwidzwe uye yakurudzira vakuru vezvikoro kuti vanofanira kukwidza chikoro vachinge vawirana nevabereki.
Isu sebazi reprimary nesecondary education tinokurudzira zvikoro zvose muZimbabwe kuti zvisawedzera maschool fees ezvikoro vasina kutaura neministry primary and secondary education. Bazi reprimary and secondary education rinotokurudzira maheadmaster ose kuti vataure nevabereki vawirirane kuti vasvike panzvimbo yekuti regai tiwedzere mari yedu yatiri kuda kuti tiite kwetemu inoiyi.
Zvimwe zvikoro zvakakwidza mari zvinosanganisira cheShakashe Primary School, Runyararo Primary School, Runyararo Adventist pamwe neurombo Primary School. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Kufa kwemutungamiri weChad vaIdris Deby svondo rino kuri kupa kuti pave nekusagadzikana munyika iyi pamwe nekuisa paromana nzombe mushandira pamwe wekurwisa vanopfurikidza mwero mudunhu iri vakaita seBoko Haram muNigeria. Nigeria neChad dzagara dziri madzisawira dzichirwisa pamwe chete vanopfurikidza mwero vechiIslam ava, asi vanoongorora zviri kuitika mudunhu iri vanoti kufa kwavaDeby kunogona kuvhiringa zvinhu zvakawanda mumushandira pamwe wanga uripo. Sangano renhau reAssociated Press rinoti rinoruzivo rwekuti komiti yemuzinda wemauto wePentagon uri kukurudzira kuti danho rekumisa pamberi pedare mauto anenge achipomerwa mhosva dzekumanikidza dzimwe nhengo dzechiuto kuita zvepabonde riitwe nekomiti yakazvimirira, kwete kuti izvi zviitwe nevakuru vemauto. Komiti yakaongorora zviri kuitika inoti vakuru vechiuto vakava ivo vanotungamira mukutongwa kwevapari vemhosva, chinhu chinodzosera shure maitirwo ezvinhu muchiuto uye zvinhu zvagara zvichida kugadziriswa nedare reCongress. Sangano reZimbabwe National Family Planning Council kana kuti ZNFPC raita musangano nhasi nevatori venhau vanoshandira mumasangano enhau akasiyana-siyana wekuziya nekupana mazano pamaburitsirwo enyaya dzine chekuita nepabonde. Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Mukuru weZimbabwe National Family Planning Council mudunhu reManicaland vaDyson Masvingisi vati danho ratorwa nesangano ravo rakanangana nekuti pave nechenjedzo kune veruzhinji maringe nenyaya dzepabonde kunyanya kune vechidiki vangave kumaruwa kana uye nemumaguta. VaMasvingisi vati urongwa uhu huripo nekuda kwekuti pane kuwanda kuri kuita nyaya dzekubatwa nezvirwere zvepabonde kune vechidiki, vamwe vasati vabva zera uye vamwe vari kusiya chikoro panzira. Vati mudunhu mudunhu remanikaland vanasikana vanopfuura zviuru zvishanu vakarega dzidzo mushure mekuita pamuviri vatiwo vakaona zvakakodzera kubatana nevatori venhau kuitira kuti vaparadzire mashoko echenjedzo kuvazhinji pamusoro pematambudziko anosangana nevechidiki pakukurumidza kuita zvepabonde uye kune vabvezera kuti varambe vachiita zvebonde vakazvidzivirira kuzvirwere kana kubata pamuviri
kuti media personnel yemuno mumanikaland kwanise kunatsowana information yakazara maringe nenyaya dzekukura kwevana adolescent sexual reproductive health. Izvi zvinobatsira kuti kana pavanenge vakutaura vachitengesa news dzavo kana kuti kuparadzira ruzivo vakwanise kunatsoparadzira information yakanatsozara zvinosanganisira kushandiswa kwefamily planning information yekukura kwevana adolescent sexual reproductive health zvinozoita kuti mapato anatsowana information yakanatsonanga uye kuti ine zvainoreva zvakazara.
Vamasvingisi vati kubatana kwavaita nevatori venhau panyaya yedzidziso iyi kwabudikidzawo nekudyidzana kwavo nePlan International iyo inonyanyoshandira kumaruwa. Amai Beauty Makotore vePlan International vaudza Studio 7 kuti muongororo yavo vakaona zvakakodzera kuti pabatanwe nevatori venhau kuti vafambise mashoko uye kuti vadzidzewo pamusoro pezvirwere zvepabonde nezvinofanirwa kuitwa kana paita urwere hwemhando iyoyo.
Tinoshanda nevana vari mumazera avo e10 to 14 15 to 19 20 to 24 tichivapa ruzivo uyezve nemaservices anoenderana nezera ravo nekuti zvavanoda pamazera aya zvinenge zvakasiyana siyana. Saka zvakadaro tinokurudzira vana kuti vachengetedzeke zvikuru sei munyaya dzenhengo dzavo dzesikarudzi tichivapa zveruzivo runoita kuti vadzivirire kumbunyikidzwa kungavapo kwakasiyana siyana kumwe kumbunyikidzwa kwakafanana nekumbunyikidzwa pabonde yatingati repiya nekumwezve kumbunyikidzwa vemidhia vakatikoshera munyaya dzekurwisa nyaya dzekodzero dzevana kukurudzira kodzero dzevana uye kukurudzira kuchengetedzwa kwevana zvikuru sei maringe nekodzero dzavo dzenhengo yesikarudzi. Saka vemidhia ndivo vanopazve kushambadzira kunowanikwa maservices kushambadzira maservices esrhr akasiyana-siyana ndokusaka tashanda nawo kuti kana vachinge voshambadza vavewo neruzivo maringe nenyaya dzesexual reproductive health services.
Munyori mukuru musangano revatori venhau reZimbabwe Union of Journalists ZUJ mudunhu remanikaland vafara matebvu vati dzidziso yavawana ichabatsira vatori venhau mukuburitsa nyaya dzine ruzivo munyaya dzeutano.
Ndosekuti ukama hwatangwa neZimbabwe National Planning Council neZimbabwe Union of Journalists hwakakosha zvikuru pakuti mamembers edu journalists edu anova neudzamu nekunzwisisa zvakanyanya pavanenge vachinyora maarticles avo vachizopa kuvanhu veruzhinji. Saka ndonasekuti training yapiwa mamembers edu inobatsira zvikuru kuti majournalists edu ave neruzivo rwakadzama.
Musangano wanhasi wapindwa nevatori venhau vanopfuura makumi matatu vemasangano akasiyana-siyana avo vatenda kuti vadzidzawo zvinhu zvitsva maringe nenyaya dzezveutano. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Munhau dzemitambo, chikwata checricket chadadisa nhasi mumutambo wacho wemat20. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chikwata cheZimbabwe nhasi chaita mashiripiti mushure mekurova Pakistan nemaranzi 10-5 mumutambo wavo wechipiri wemat20. Zimbabwe ndiyo yatanga kupinda munhandare ndokanda maranzi 110 nemasere 118 ichitungamirwa naTinashe Kanhukamwe uyo akanda maranzi 34. Asi mukutevera Pakistan yatadza kusvika apa ndokanda maranzi 99. Mumitambo miviri yatambwa zvikwata izvi zvave mangange 1-1 asi mitambo ichiri kuenderera mberi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyika panguva iyo pasi rose riri kurwisana nechirwere cheCOVID-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Air Force of Zimbabwe inozivisa kuti chikopokopo chayo cherudzi rwe Augusta Bell 412 chadonera mune mumwe musha kuActuras, izvo zvauraya vanhu vana uye kukuvadza vamwe vaviri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda ba ku VOA ndebele.